Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi kukazi 1-2016. Vagarive mu Arlington Estate vokumbira Matare kuti amise kanzuru yeguta reHarare kubvisa vagari ava munzvimbo dzavakavakira dzimba dzavo. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu votaura pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamire nyika dzemuAfrica panyaya yeUnited Nations Security Council nezvimwewo. Chirwere chetyphoid chinonzi chadzokazve munyika. Vatsigiri venhabvu vokanganwa zvikwata zvavo munyika vachitevera zvikwata zvenhabvu zvinotambira mhiri kwemakungwa. Muchirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mashoko ava Mugabe vari kumusangano weAfrican Union ekuti Africa ibude muUnited Nations kana pasina nyika inomirira Africa yagadzwa zvachose muSecurity Council.